vachitaura pachirongwa chekuedzana pfungwa panyaya dzekunyoreswa kuvhota vamiriri vemapato mana makuru ari munyika vawirana kuti vasangane nezeki mangwana kuHarare vachiudzana kuti itambire vanhu vose vanouya nezvitupa kuti vanyorese munzvimbo dzavanoda kunyoresa vasingabvunzwe magaro epavanogara munyori mukuru weMDCT vadhagasi monzora vanovimba kuti zeki ichatambira zvinenge zvataurwa nemapato sezvo ari iwo ane vanhu vari kunyoresa kuvhota
mapolitical parties ese ari matatu makuru ari muparliament anoti ZANU-PF MDCT pamwe chete neMDC inotungamirwa naprofessor Nube tiri kubvumirana kuti proof of residence haina musoro nokuti proof of residence iri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kuregista kuvhota saka tiri kuti isusu sokuti nokuti vanhu vachavhota papolling station imwe chete kana munhu akasarudza polling station yake yekwakati ndokwacho anovhotera ikoko saka proof of residence haina kana basa saka tiri kusangana mangwana tichizeya nyaya iyoyo nokuti chinangwa ndechokuti vana vezimbabwe vese varegiste kuvhota
gurukuta rinoona nezvedunhu remasvingo vapochimedza vati vanotenderera nenyaya yekubviswa kwemagwaro anodiwa sezvo zvirizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa
tinoda kuti isu zvive nyore kuno munhu wese wese anoda kuvhota nokuregista kuti avhote nokuregista pasina zviga zvakawanda saka kana zviri kureva kuti proof of residence yoitwa paside kuti zvive nyore hatingapokanisi
vechidiki vakawanda vanga ari pamusangano uyu vasoropodza zeki vachiti vatadziswa kunyoresa nepamusana pemagwaro anoratidza paunogara mutauriri wenational people's party vajefferson chitando vatiwo kuti vanhu vazhinji vanyorese pachikamu chepiri zeki inofanira kubvisa nyaya yematsamba aya
takabva mukati mokufezi wadi yatinga iri mukati memarural areas zvino iko zvinotira kupinda iri muurban area munova imo makagara vana vazhinji vachona vasingakwanisi kuwana proof of residence saka zvatokumbira zvokuti dai zvava zvichitobvira ingadera yatobvisa zvayo nokuti umu ndio matotarisira kuti vechidiki ndo vakawanda kudarika vari kumamisha vane misha yavo yavanokwanisa kuenda kumasabhuku ukuku hakuna sabhuku mutaundi uku vari fanga kuti vandopiwa tsamba nalandlord landlord wavanogara uye haana ko vari college apa Great Zimbabwe University vanopuwa proof of residence nani vice chancellor saka idambudziko guru
munyori wezvesarudzo mupeople's democratic party vaharrison mudzuri vatendera nevamwe vavo vachiti dai zvatoitwa mangwana chaiwo
isu takagara tichiti tinoda conditions for free and fair election one of the conditions inenge ichiti ngatilesene zvinhu zvinorwadza vanhu zveproof of residence if it was possible zvaita zvatokobviswa zvazvo yeproof of residence isava etoll order inotambudza vanhu
musangano wanhasi wanga wakarongwa nezimrise pamwe neelection resource center uine chinangwa chekuzeya zviri kunetsa veruzhinji munyaya dzekunyoresa kuvhota chikamu chechipiri mumasingo sezviri kuitika mune mamwe matunhu chinotanga musi wa29 gumiguru chichipera musi wa9 mbudzi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.